manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 19/2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gamba renyika vaKenneth Vundukai Manyonda avakashaya svondo rapfuura varadzikwa panzvimbo inovigwa magamba enyika yeNational Heroes Acre muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikurudzira makanzuro ekumaruwa kuti aise zvese zvinodiwa pamagrowth point. Vanhu vana vanokwikwidzana musarudzo dzekutsvaga senator wechirume achamirira vanhu vakaremara mudare resenate zvichitevera kushaya kwasenator Watson Kupe muna chikumi wegore rino. Munhau dzemitambo, makundano enhabvu yepasi rose eFIFA World Cup 2022 otarisirwa kusimuka mangwana kukata. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gamba renyika vaKenneth Vundukai Manyonda avakashaya svondo rapfuura varadzikwa nhasi panzvimbo inovigwa magamba enyika yeNational Heroes Acre muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikurudzira makanzuro ekumaruwa kuti aise zvese zvinodiwa pamagrowth point kuti vemaindastiri nemabhizimusi vakwanise kunosima mari dzavo kunzvimbo idzi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa varumbidza mushakabvu semurwi wehondo yerusununguko, mumiriri wevashandi pamwe nemushandi wehurumende aida kusimudzira vanhu kuti vagare zvakanaka. Vati vaManyonda vakaratidza izvi pakurarama kwavo kwese vachiti vakaita zvirongwa zvakawanda zvekusimudzira vanhu kumaruwa apo vaimirira Buyera North muparamende, vachiti hurumende yavo yave kutevedza zvido zvavo nekuvaka maindastry pamwe nekumakweza kuti aendewo kumaruwa. Vanoti nekuda kwaizvozvo makanzuro ekumaruwa anofanira kuona kuti magrowth points ese ane zvikwanisiro zvinokwezva vemaindastry.
I must call upon rural district councils across the country.
Tinoda kuti makanzuro ekumaruwa kuti aone kuti pave nezvikwanisiro kuti upenyu hwevanhu vedu husimukire.
Vatiwo mari inobva kuHome Devolution Fund inofanira kushandiswa pamabasa ekusimudzira upenyu hwevanhu. Vakatiwo vanhu vanofanirawo kutsigira hurumende mukusimudzira maruwa nekuvaka kunzvimbo idzi nekuita mabasa anoita kuti vagari veko vawanewo mari yakawanda.
This should motivate more of our people to redirect resources and personal savings.
Izvi zvinofanira kukurudzira veruzhinji kuti vaendese mari yavo kunovaka nekusimudzira maruva edu munyika.
Vatiwo kumaruwa kunoda magetsi kuti kubudirire, vachiti ivo pachavo vatove nezvirongwa zvekusimudzira vanhu nekuvawanisa mvura zvakaita sePresidential Borehole Drilling Scheme. Asi mutungamiri wesano rinomira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vanhu kumaruwa vachiri kurarama upenyu hwepasi izvo zvavasingatarisiri makore anodarika makumana nyika yawana rusununguko.
Hakuna chiri kuitwa kumaruwa, vanhu vazhinji vari kugara vasina mabasa avari kurima. Kwavari kuita kushuri kwemasizoni zvinoita kuti vazhinji vatambure vachishandisa manetodzi ekare kare. Production yavo iri pakisa vachishandisa simba rakawanda. Tinenge tichitarisira kuti tinge tichitanga smart agriculture kumaruwa, tinge tichitanga kuita value addition kumaruwa, tinge tichitanga kupa maopportunities ekushata kumaruwa. Izvi hazvingotaurwe nemuromo chete, zvinoda settlement.
Izvi zvatsigirwa nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira. Dr. Uraya Izembe vati hazvigoni kuti kumaruwa kuene vati hazvigoni kuti kumaruwa kuene budiriro iwo magetsi achitonesa mumaguta nemadhorobha.
Saka budiriro yacho inenge ichiunzwa nei, nekuti budiriro inodiwa pakusumuka kweindastri. Hino kana vakundikana kupa magetsi kurudzi mumadhorobheni, saka zviri pachena kuti manyepo uganga achitaurwa navamunangagwa, ndo zviripo.
Vamunangagwa vati vamanyonda, munhu akazviziva kuti kutorerwa ivhu zvainge zvisina kunaka, ndosaka vakazotanga basa rekuona kuti ivhu radzoka kuvanhu vari mumasangano anomirira vashandi pamwe nemapato ezvematongerwo enyika. Vamanyonda avo vakazvarwa muna 1934 vakave nhengo yemapato akaita seNational Democratic Party, ZAPU neZANU, uyewo vakambotungamirira sangano reAfrican Trade Union Congress. Pakapera hondo, Vamanyonda vakave mumiriri weBuyera North muparamende, vakaitawo mutevedzeri wegurukota rezvemaindastry, vakazove gavhuna wedunhu reManicaland vasati vaenda pamushandigere. Vamanyonda avo vakashaya nemusi wechitatu chapfuura ndo vange vave She Nerutanga, uye vasiya vana vana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vana vakwikwidzana nhasi musarudzo dzekutsvaga seneta wechirume achamirira vanhu vakaremara mudare reSenate, zvichitevera kushaya kwevaive seneta vaWatson Kupe muna chikumi wegore rino. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Vana ava ndiva Ishmael Joe, vataurai kadzviti, vaEdward Supamundanga pamwe navakuda kwashe Masvinyangwa, zvichabuda musarudzo idzi idzo dziri kuitwa neveZimbabwe Electoral Commission. Zvinotarisirwa kuziviswa nhasi manheru. Vachitsvaga rutsigiro mushure mokudomwa kupinda musarudzo idzi, vana ava vavimbisa kusimudzira vanhu vakaremara kana vachinge vakunda. Vakadzviti vati vakaremara vane nzara uye vanoda kuona vachipiwawo minda nekusimudzirwa munyaya dzeupfumi. Vamasvinyangwa vati mutemo weNational Disability Policy unoda kuvandudzwa vachiti hazvibatsiri kuve nemutemo kana usingatevedzwe. Vatiwo zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana pazvinzvimbo zveutungamiriri, mabasa nezvimwe zvinofanira kutorwa nevanhu vane urema, sezvo vanhu ava vari zvikamu gumi nezvishanu zvevanhu vese vari munyika. Vamwe vavhota musarudzo dzanhasi ndivasimba rashechipindura, vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vanomirira vakaremara muparamende hunofanira kuwedzerwa.
Sezvo muno munyika mune madisabilities akasiyana siyana akawandisa, kune mavisual impaired, kune macripled vanofamba nemawheelchairs, kune madeaf, kune maalbino. Saka vanhu vese vavo zvinonesa, zvichida kuti every disability ikwanise kuwana mumiririri, nekuti wevisual impairment anganzwisisi wealbinism zvaanoda, anganzwisisi anofamba newechia zvaanoda. Saka zvaida kuti every disability iwane munhu anoimiririra.
Izvi zvatsigirwa navaliberty lupasha, avo vati urema hwakasiyana, nekudaro panofanira kusarudzwa vanhu vane urema hwakasiyana, kwete kungoramba pachivhoterwa vanhu vane urema hwakafanana.
Kwete kuona vanhu vane urema hwakafanana chete varimo vanopinda mumaelections akadaro kanzi vanenge vachiwina ipapo, nekuti zvido zvevanhu vakaremara zvinosiyana.
Vana vese vapinda musarudzo dzanhasi vane urema hwakasiyana. Vashowu havaone, vakadzviti vane pfari, vamasvinyangwa Musope, kwozoti vamundanga vakaremara mutezo kana kuti physical disability. VaJosa Mukumandi avo vavhotawo musarudzo dzanhasi vaudza Studio 7 kuti zvichemo zvavo hazvisi kunatsogadziriswa sematarisiro avo.
Ipapo ndobva nenyaya, nokuti isinzi tangozvarwawo zvichemo zvedu hapana zvatiri kunyatsonzwisisa zvinzi kana zvatinonzwisisa kuti zviri kufamba sei, nokuti sesa nealbinism tine dambudziko rekuti uchingozvarwa kumakliniki kwacho hatiafodhi kubhadhara mari izvozvo, kwozoyawo utano hwedu isusu uri panjodzi. Tinoda mishonga yatinoshandisa.
Vati tariro yavo ndeyekuti anenge asarudzwa apa achashanda nesimba kuona kuti zvichemo zvavo zvagadziriswa kuti vakwanise kurarama pasina matambudziko avanotarisana navo. Sarudzo dzanhasi dzaitwa kutsvaga munhu achatora chinzvimbo chakasiyiwa naSenator Watson Kupe avo vakashaya muna chikumi gore rino. Bumbiro remutemo rinopa zvigaro zviviri kuvanhu vakaremara kuti vamirire vamwe vavo mudare resenate. Vaviri ava vanenge vari munhurume nemunhukadzi. Vamwe vanomirira vanhu vakaremara ndisenator Naspa Manyau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, vasangana kwenguva diki nemutungamiri weChina vaXi Jinping nhasi mugovera parutivi pemusangano weAsia Pacific Economic Cooperation kuBangkok. Mumwe mushandi wepamuzinda weWhite House ati amai Harris vataura pamusoro pemashoko akakosha akasimbisiswa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden musi wa14 mbudzi pavakasangana navaXi, ekuti panofanirwa kuramba pakavhurwa nzira dzekutaurirana kuitira kufambisa zvine musoro makwikwi ari pakati penyika dzavo. Kuverengwa kwemavhoti kwatanga musarudzo dzine makwikwi akasimba dzemuMalaysia, idzo dzichaburitsa kuti mubatanidzwa wemapato wakambotonga ungadzoka zvakare here mushure mekukundwa kwawo musarudzo makore mana adarika. Vari kuunza shanduko yezvematongerwo enyika vari pasi pemutungamiri webato rinopfikisa Anwar Ibrahim vari kutarisirwa kutungamira sarudzo dzemugovera idzi. Asi pane mubatanidzwa mukuru mitatu iri kudawo mavhoti vanoongorora zvematongerwo enyika vachiti zvichabuda zvakaoma kufembera uye zvinogona kuona mibatanidzwa mitsva ichiumbwa kana pasina ane huwandu hunoonekwa muparamende. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Jocelyn Sithole, avo vanoshanda nemadzimai vane mabhizimusi achiri kusimukira. Amai Sithole vari muno muAmerica, umo vari kuwanikwa ivo vachi sangana nemakambani akasiyana siyana nemapazi ehurumende kuti vawane dzidzo yekuti vazokwanisa kupakurirawo mamwe madzimai vari kuZimbabwe. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Sithole. Mungatitsananguro here kuti kana muri kuZimbabwe munenge muchishanda nemadzimai ekupi?
Kana ndiri kuZimbabwe ndinoshanda nemapoka akawanda, ndinoshanda nemaNGO anouya achinditi ndivabatsire kutsveina madzimai nenyaya dzemabhizinesi. Basa rangu zviti ndine kunyanya kuita inyaya inonzi training business development. Mapoka akawanda emadzimai angangouya ari macooperative, angango ari masavings clubs, angango arigori masSMEs association. Ndiwo mapako andinowanzoshanda nawo akawanda munyika yese. Ndinoshandazve neorganization inonzi Kenet Africa. Kenet Africa is an organization inoita nezveutano muZimbabwe. Saka Kenet Africa yakaona iyo izvo kuti maSMEs hamuna utano hwakanyanya, vanhu vazhinji havana inonzi access kune medical aid, nekuti vanhu vashoma vane medical aid muZimbabwe. Kana tichitarisa meti dzacho dzatinoone meti dzacho, only 10% ari covered nemedical aid, kunyanya informal sector nemaSMEs havana kukavha. Kenet zvayakaita yakagadzira product inoti yemedical aid, inoti vanhu vari muinformal sector nemaSMEs vakwanise kuita access kune mamedical aid nekuita access kune good primary health care. Ndiro rimwe bato randinoshanda naro futi zvakanaka, takamirira futi kusaidi iro riri remaSMEs. Takanyanya futi kunangana nenyaya dzemadzimai neUS public relations, iyo yakandiunza kuno yanda kutenda zvikuru. Tinoita anonzi magrow your business workshops kumadzimai zvemaentrepreneurs anenge ari muHarare kana kwaMutare kana kuma American Corners anenge ari munyika imomo tinoshanda futi zvakanyanya nebato iro
makafunga sei kuti mupinde panyaya idzi dzinotoshanda nemadzimai
nyaya iyoyi yakandibvira kudhara asi yakazonyanya kundibata pandakambogara kuSouth Africa for 10 years ndakaone kwedza ndichishanda neimwe project yandakashanda nayo kuMpumalanga province. Project iyo yanga ine about 10 billion yanga yakanangana nema SMEs emadzimai kuti va supply ma services kune project iyo iyi. Tafamba tafamba muprovinsi imomo takashaya madzimai vanga vaine ruzivo nekusupply ma services zvirizvo zvakandirwadza nekuti mari yakanga iripo but ndakaona kuti madzimai ava vaishaya kuti va supply ma services simply because vanga vasina ruzivo vacho vanga vasina kumbotraina vanga vasina zvekana kumboregister mabhizinesi avo. Ndopandakatanga kuita ma research changu ndichonoti percentage yemadzimai vanoziva neruzivo rwebhizinesi ndeva percentage yemadzimai vanopindawo matenda mahombe ndeva percentage yemadzimai vanokwanisa kurana mabhizinesi vari pachavo ndeva. Ndikaona kuti mapercentage acho anga ari badikita izvo ndopandakazoti ini ndaakudzokera kumusha vanhu wee ndinobatsira nyika yangu especially ndakananga nemadzimai kuti ngatisimudze mabhizinesi avo.
Kune mamwe madzimai akateerera pari zvino zvii zvamungavakurudzira kuti vaite muchitarisa zvamadzimai zvakuno zvamakadzidza kuSouth Africa nezvavanotarisana nazvo?
Chekutanga madzimai ngavaregedze kungobata-bata kabhizinesi kese kauya. Mukatarisa makanangana kuZimbabwe, mabhero akauya, zvihuta zvikauya, chinyi chikauya, chese chinenge chiri mufreshation anosiya bhizinesi achimhanyana nacho. Zvinoroti bhizinesi harifi rakakura. Ngatidzidze madzimai kuti tatabata bhizinesi ratabata ringangovere catering, ringangovere kini. Ngatirambe takasimuka nari, ngatirambe takaripusha kusvika radini, kusvika rada. Vadzimai vanonyanya kubata-bata. Number 2, ngatiite maprograms enu ekuti tibatanidze mari dzedu kuti tikwanise kuona iya inonzi venture capital financing. Nekuti kunyanya muZimbabwe medu hamuna inonzi ecosystem yeventure capital financing. Sazvinorova tofanira kutodzisimudza tega mari dzacho. Tinokwanisa kudzisimudza kana tabatana mumikando mumacooperative tichisimudzira mabhizinesi edu. Kuti ngatiite maanonzi maproper accounts, ngatidzidze good business practices.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Sanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous, tinoimba kuti madzimai ari kudzidzawo zvakawanda kubva muhurukuro yaunotipa mugovera wega wega. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo vari kuSouth Africa, avo vati aiwa ndine mashoko ekuyambira nekuchenjedza vana veZimbabwe pamusoro pemutambo wemakwikwi enhabvu yepasi rose World Cup ayo ari kutanga mangwana mukata. Ngatinzwei mufundisi Moyo vachitsanangura.
Ya maita zvakanaka zvikuru baba vakandimiri kuti pamukana uno tida kuyambira zvikuru vana veZimbabwe. Chinozvati World Cup iri kutanga mangwana kukata. Sandira kuyambira zvikuru vana veZimbabwe kuti vashandise mari neuchenjeri, vasanyanya kufarisa kupfatsura mari nekuti vanhu vakawanda vacharasha mari vachipfatsura vachidya vachipinda maresitorendi, mahotera kana kumanight club kumachisa nyama vachifara nokuona nhabvu vachikoshiwa. Toda kuyambira zvikuru vana baba namai kuti vazvichengete nekuti tizoti vari kuwana maiwo pamaWorld Cup ipapa. Vanoshandisa mafoni kubheta, kubheja, kudigita zvakasiyana siyana. Vana babo ndizvozvo kana kupinda muzokutandarira kumaresa nemahotera vachidya nokunwa nokugocha vachikoshiwa kuti Christmas inoda. Zvinozoita kuti mari inozopera, vanopesa vakuzorwa nokuvisana mukati medzimba. Zvinozoita kuti vamwarume vapese vakutengesa dzimba ongozoona vanhu vakudzingwa kana kushaiwa rendi. Saka ndokukurudzira vanhu kuti vazvibate vanabana namai kuti regai kurashika nokurashikirwa nepfuma nokuti World Cup yauya, yauya nguva yakaomesesa. Christmas, New Year, kudzoka kumabasa, vana kuzvikoro vanoda mabhuku. Saka ndokundikuyambira zvikuru vanabana namai.
Chii chasvitsa kuti munge muchipa yambiro iyi mufundisi Moyo?
Nhau dzakafanana nedzidzi tinogara chiparidza nezvadzo mukati memakereke, uye futi zvakawanda zvatinosangana nazvo mukati mevana vekutenda nevanhu vakasiyana siyana vanongova vachiyo kwatiri vachitsvaga rubatsiro. saka zvinhu zvakafana izvizvi zvakakosha kudzidza nokudzidziswa nokuti hazvizobatsiri kuzopepuka bako mvura yanaya. Saka ndiri kuyambira vana veZimbabwe zvikuru kuti vazvichengete vabate pfuma nenzira yakanaka nokuti vakavarairwa gore rapera vana gore rinouya vanoda mari dzemaschool fees. Vamwe vana vanopinda magrade 1, vamwe vanopinda magrade 7, maform 1, maform 4 nemaform 6, vamwe vanoenda kumacollege kana kumauniversity nekumakosa akasiyana siyana. Saka kana vabereki vakashandisa mari vasingarangariri navangwana revana, vanopesera vagara uye futi vanopesera vakutengesa midziyo nokutengesa misha kana kutengesa zvavainazvo nenhau yokuti vakadya mari. Uye futi zvevamwe vanenge vakaenda kunabvuku vanosvika vakasaka vakazosadzoka. Saka tirakukurudzira kuti vanhu vazvibate.
Chii chaita kuti munge muchipa yambiro iyi mufundisi moyo?
Achiri kuti vanhu vazobatwa nedepression kana mabp kapisa vazoona nekushungurudzika. Achiti musafara vanhu, farai but farai muchiziva homwe dzenyu. Regai kuti vana ndingandai nokuti zvinhu zvinozopinza dibopoto mukati meimba nokuti mudzimai achagara chipopota uye futi nevana vazozvizivi. Vanoda chikafu, vadambatya, marenda anoda, grocery rinoda kuti uzviraramise wenu nerendi dzinoda. Saka ndokuyambira zvikuru vanhu veZimbabwe achiti vanotengesa mudziyo kana vachituka anopuwe vanotadza kuenda kuzvikoro kana kutadza kuenda kwavaida kuenda kuenda kuyunivhesiti mapesera makutengesa mudziyo. Tiri kuona vanhu vakawanda vachirambana nenhau idzidzi dzekutambisa mari. Saka ndokuyambira uye futi South Africa munoiona inogara ichiti vanhu kupira kugore ino havachadi muSouth Africa. Saka vari muSouth Africa vacho, please chengetedzai pamunenge muinapo ipapo, mupasungirire chiri pakaupuwa mwedzi 6, but chengetedzai kwazvo. Uye futi muwane Christmas yakanaka, mukurambira World Cup musi wa18 vhiki rinotevera chinenge Christmas renyu yakanaka. Muitwe zvakanaka, mukomborerwa nemhuri dzenyu, tinokudai. Uye futi mufare munashe, tichitifarai.
Saka munoona here veruzhinji vachitambira yambiro yenyu?
Baba wakandimiri genti ndikanzi anenzire ngaanzwe zvinoreva inzwi. Nawe nende kuti zvakafanana nembeu, kune mbeu yakakandiwa muvura kanaka, imwe yakandiwa munzira, imwe yakandiwa parukangarawe, imwe yakandiwa mumunzwa, dzimwe dzichavhungwa kududzira kuti vanhu vakasiyana siyana, vamwe vanhu vanoterera. Nokuti vanhu vakawanda hongu World Cup yakaita isi vanhu vanotofunga kuita mari yakawanda, vari kuvachabudirira kuita mari, asi vazhinji vachachema chete nokuti vachakundikana, vachadliwa, vakadliwa nemari yerendi, vakadliwa nemari yebhazi, vakadliwa nemari yeChristmas, vakapesera kutengesa nemagirosa, vakapesera kutengesa nedzimba nemidziyo. Saka ndau ndikuyambirei vana vamwari avo vari muvhura kanaka vanoteerera, neavo zveve vakawira munzira vanogona kutira ipapo, nokuti kana mari ishingi yavapo vanogona kupenga penga naiti nokuti gore rakupera vanopiwa mabhonasi, vakupenga nemabhonasi vobva vabheta yose kana kugambula yose, vozara vasina chinhu mangwana vakuchema. Ndinozosvika pakuzopesera vanhu vakusiyana nokurambana nekuda kwokuti vakatadza kuteerera. Saka ndauti kuvanhu vese, vanhu mungatamba zvenyu but tambai munotarira, rangarirai kuti panopera World Cup musi wa18 December, sange inotevera ichei Christmas, inouya yacho iNew Year. Paranga pachida mari, Christmas inoda mari, New Year inoda mari. Vanoda mbatya dzeChristmas nemhuri zvekudya, uye futizve marendi kuenda kuchikoro zvezvinoda izvi. Saka vanhu chenjerai, ndatei.
Manga makateerera kuna mufundisi Richard Moyo, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, muchirongwa chedu Our Lives, upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Makundano enhabvu yepasi rose eWorld Cup egore rino ari kutarisirwa kutanga mangwana muQatar, iyo Qatar sasamusha ichitamba neEcuador. Chikwata chekuAfrica chekutanga chichapinda munhandare iSenegal nemusi wemuvhuro, iyo ichasangana neNetherlands. Mukuzeya nezvemakundano aya, tabata muteveri wenhabvu vaBrian Musekiwa, ava vari muno muAmerica vari mudunhu reMaryland.
Tirikufara tereki kuti mutambo World Cup wazvasvika manje. This is the biggest stage yanga yakamirirwa nemunhu wese, inouya after every 4 years. Saka mutambo ndirikuona wakadai uri mangange, pakuti Qatar ndiyo iri kuhosta, that's the host nation, and has tambotamba muma World Cup before. And kwaito Ukraine, inyika yuko South America, inowe decent. Ya vingati with a bad team. Right now, apana ni ato ziwa kuti shikabira say, but njuko na ari mangange, tishikonzi ya experience ye Ukraine versus the host nation. Apana host nation ya chambo luza mutournament. Saka njuko na echi tezrao zashitama makandri andi yo nechi luza. Saka njuko na a draw ichiwa befere tulipaus mangwana.
Totari soo mutambo uwe mande chikwata cheko Afrika cheku tanga cheshange chipinda makundano i Senegal ichitamba ni Netherlands. Munoona ose mutambo?
Mutambo yu mutambo wakaoma for both countries. Netherlands ma soccer powerhouses. Senegal inje Afrika zayo bachi mwagwana players acho ese ano tamba ku Europe. Nona Barcelona, PSG, Bayern Munich, Chelsea, ni mamwe ma European countries. Saka mutambo kuti dopa dukutarisura kuti Senegal ichati fadzao isusu wagare kwa Afrika by winning. Zikona ichi winner because ya an experience plus also ma African champions. Saka ichi mwe kuti nizikona ichi kwa saku kukunda chikwata chine Netherlands.
Zvimwe zvamungadawo kuti vateereri vazwe kana kunzwisisa pane zviri kuitika ukata?
Ndinoda kuti ndingovataurira kuti vangokwanisa kuona mitambo yese vanakidzwe because the World Cup inouya after every 4 years and my chances ekuti ma players aya aripo right now anokwanisa kuzodzoka after 4 years kashoma. Ndiri kuona chunyanzi Ronaldo na Messi. And this is what I want to do with World Cup again in after 4 years. So I'm doing that with Laoni, Rese, Kutivanko to the advantage of the tournament. It's a one-month tournament. And I've got some off days, kana ma Levi, kana Chiyi, Kutivanko to go to Mutambo. Because Mutambo is rare, I go with Pesepes. And also, pan a lot of lessons, Shijafundwa, Mgadako na this World Cup. You know, the time my summer, I can't be right now in between my leagues. And why is that question? So like that is really important because the host nation could not pizza. That's the only time Yakanaka could have the World Cup at that time of the year. It's the first of its kind. Saka Lukus got one who won the World Cup, then she won now to Kurukura Nizazo as the tournament goes on.
Mutevedzeri wemutambo wenhabvu vaBrian Musekiwa vari parunare Maryland muno muAmerica neStudio 7 vachitsanangura pamusoro pemaonero avo pamutambo weWorld Cup uri kutanga mangwana muKata.
Yakisa nguva yanga yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuKata. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumapipi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumapipi aya kusvika apera. Musa karirire pamakuwerere aya pano pa VOA Africa Main Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu ye World Cup. One truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all at we waiting.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Gamba renyika vaKenneth Vundukai Manyonda vakashaya svondo rapfuura varadzikwa panzvimbo inovigwa magamba enyika yeNational Heroes yekaMuHarare. Vanhu vana vanokwikwidzana musarudzo dzekutsvaga seneta vechirume achamirira vanhu vakaremara mudare resenate. Mitambo yenhabvu yeWorld Cup 2022 yotarisirwa kutanga mangwana Ecuador ichitamba neQatar. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.